manera kana kamuri yeZimbabwe ino Studio 7
tichitepenyura tiri mu Washington DC Lingana lichona njani Zimbabwe omuhle le yi Studio 7 ekwethulela indaba ezimqotho ngeZimbabwe
sisakaza sise Washington DC
Manero akanaka vateereri, tinosangana zvakare manero anhasi uri musi wechishanu ndira 24/2025. Makateerera kuStudio 7 nepfenyuro yenyaya dziri kuitika muZimbabwe dzamunopiwa neStudio 7 iri muWashington DC. Tinotenda kuti makwanisa kuva nesu muchirongwa chedu chanhasi. Ini ndini Jonga Kandemi ndiri muWashington DC ndichiti ezvinoi zviri muchirongwa chedu chanhasi. Hurumende yofirifeta kunetsana kwezvimwe zvizvarwa zvekuChina nevashandi. Mapurisa osunga vari kuratidzira kuti bumbiro remitemo risavandudzwe kuti mutungamiri wenyika vaemasoni Munangagwa varambe vari panyanga. America yatanga chirongwa chekusunga vose vasina magwaro ekugara munyika iyi zviri pamutemo. Iyi ndiwe mimwe yemisoro yenhau dzedu dzanhasi ichibva kuno kuStudio 7 iri muWashington DC. Bazi rinoona nezvevashandi rinoti ratumira nyanzvi kunoferefeta zvakatora nzvimbo kuFilavusi neMidlands uko kwakapfurwa nekuburitsirwa pfuti zvizvarwa zveZimbabwe nezvizvarwa zvekuChina. Mukuru mubazi rezvevashandi asina kuda kudongwa nezita audza Studio 7 kuti nemusi wemuvhuro vachaburitsa zvavanenge vawana kuruzhinji. Mutauriri wemapurisa Commissioner Paul Nyati vakaburitsa mashoko kuvatori venhau nezuro vachiti musi wa21 ndira paBijo Farm kuLower Gweru kuMidlands chimwe chizvarwa chekuChina chakasungwawo mushure mekuburitsira pfuti chichinongedzera kumushandi. Mushandi wacho Kolwani Dube akasungwa wachipomerwa mhosva yekubaya chizvarwa chekuChina chine banga. Musi wechitatu chimwe chizvarwa chekuChina chakasungwa mushure mekupfura mutandazo Sivanda pamugodhi weBinyo 5 kuFilabusi chichimupomera mhosva yekuba goridhe. Mumwe mushandi wepakambani yezvizvarwa zvekuChina Taurai Dozva akatsikwa nerori pabasa mhuri yake ikamanikidzwa kutora zviuru zviviri zvemadhora chete semuripo. Hatina kukwanisa kunzwa divi remuzinda weChina muZimbabwe kana sangano rinomirira vemabhizimusi ekuChina reChamber of Chinese Enterprises in Zimbabwe. Asi muzinda wekuChina unogara hawo uchiti unokurudzira zvizvarwa zvekuChina kuti zvitevedzere mutemo. Mukuziya nezvenyaya iyi, Blessing Zulu weStudio 7 abata mukuru werimwe sangano rinorwira kodzero dzevanhu vari munzvimbo dzine zviwanikwa reCenter for Natural Resource Governance vafarai maguhu.
Idambudziko ratagara tichiona kuti kwazviri kunanga handipo. Saka iko zvinezvi tiri kuona kuti paakuwedzera gun violence kuti maChina vaakushandisa pfuti kuti vagadzirise magakawa avanenge vainavo nevashandi. Asi chikuru chiri kunyanya kukonzera kusawirirana, kusashanda zvakanaka pakati peMachina nemalocals, avo vari kupiwa mari shoma shoma, vari kumbunyikidzwa kodzero dzavo, vamwe vacho vanorohwa pavanoda kubvunza mari dzavo vaakubuditsirwa pfuti.
Dambudziko iri ringagadziriswa sei chaizvo vamagou?
Dambudziko iri hakuna mumwe munhu angarigadzirisa kunze kwehurumende zvikuru sei. Vari pamusoro-soro pehurumende vatingati president nemadeputy avo necabhineti yavo. Nekuti maChina kana achiuya kuno vari kuuya vakwizviwa nevatungamiri venyika kuti uyai kuno kune mainvestment opportunities. Chatisiri kuziva isu ndechekuti kana vauya muno vari kuudzwei nevatungamiri, uye vatungamiri pavari kunzwa nyika yese ichichema kuti tiri kumbunyikidzwa kodzero nemaChina, zviri kusvikawo here munzeve dzavo, uye matanho avari kutora ndeapi? Saka kwazvananga iko zvino izvi ndekwekuti ticharamba tichiona mhizhonga iyi ichiwedzera. Zvinova zvinofanira kuti president Munangagwa vagare pasi nemakurukota ehurumende, vonyatsa kuongorora zviri kuitika izvi, vogadzirisa angavari magwaro anoshandiswa nekuti vazhinji vacho maChina havatori na magwaro zviri muma parliamentary reports kubva kuna 2014 kune maChina akawanda vari kushanda muno vasina maresidence saka vari kufanha kuti paitwe screening ma criminals makoronyera echiChina vakazara munyika vanofanira kudzorerwa kunyika kwavo.
Asi muzinda weChina kawa maguhu unogara uchiti kazhinji masangano akazvimirira oga nevamwe vainoti vanotsigira hurumende yeAmerica ndo vanowanzoshora mashandiro emakambani ekuChina vachiti havo makambani akawanda anotevedzera mutemo.
Uku kwakungotaurawo kuita kwevashaya kutsvaga utano mukati.
Mukuru werimwe sangano rinorwira kodzero dzevanhu vari munzvimbo dzine zviwanikwa reCenter for Natural Resource Governance vaFarai Maguhu vari parunhare kuGuinea naBlessing Zulu Studio 7. Vaimbova mea uchitungwiza valove more maiko vakapiwa mukana wekubvisa mari yechibatiso nezuro mushure mekusungwa nemusi wechipiri vachipomerwa mhosva yekutungamira kuratidzira kwakaita vanhu kuzengeza nemusi wechipiri vachiti havawirirane nekuti bumbiro remutemo riwandudzwe kuitira kuti mutungamiri wenyika Emmerson Mnangagwa varambe vachitungamira nyika. Vachuchisi vakati vamaiko nevamwe makumi mashanu vasati vasungwa vakaratidzira zvisiri pamutemo vachiimba kuti 2030 tazviramba siyana inaye chamisa uye pasi naMnangagwa. Magistrate vaDennis Mangosi vakapa vamaiko mukana wekubvisa madhora mazana maviri semari yechibatiso. Mukuziya nezvenyaya iyi Marvelous Mhlanganya uye weStudio 7 abata gweta rava maiko vatapiwa muchine ripi vanova nhengo yesangano remagweta anorwira kodzero dzevanhu reZimbabwe Lawyers for Human Rights.
Vamaiko vakasungwa musi wa21 January kuSedmary. Musi wa22 vakabva vaitwa kuroend order kaHarare Centre vakazoisa kukoti nezuro kuchitungudza Magistrate Court. Vavamisa pamberi pedare vakapa chikumbiro chokuti vatenge vachibva kumba. Chinova chakatambirwa nedare vakanzi vabhadhare $200 sechibatiso vakanzi vanofanira kuripota kupota vachinomakisa register kuSedmary Police Station kamwechete uninchie Friday wega wega zini wawote wate sanga na hati kunda kuno ripota kumapirisa wakanzizi wasa kandani sa kuferepeta kubita nyaya ni mapirisa wakanzizi wate mabara ni edare passport zao kushukapaja pera nyaya yeyi uye wakanzizi wanza na kugara address ya wakapa kumapirisa wakasungu.
Saka parizvino zvamira sei uyezve vamwe vavanga vainavo vakafamba usi.
Tiri kuti vari kumenedzerwa mhosva yekuti ivo vainge vari pamwe chete nevamwe vanosvika makumi mashanu wasungwa izvezvi ndiye chete vamaiko vamwe avo vari kutsvagwa nemapurisa.
Zvamira zvakadai vari kutarisirwa kudzokera kumatare rini?
Vari kutarisirwa kudzokera kudare musi wa17 unouya.
Muri kutarisira kuti pavachadzokera kumatare zvichafamba sei?
Panenge pachiongororwa kuti mapurisa vaferereta nyaya kusvika pakadini. Kana mapurisa vapedza kuferereta nyaya kana vachuchisi vachiona kuti pane nyaya inokodzera kupinzwa mudare ndopa tinenge totaura zvokuti taakupiwa here zuva richatongwa nyaya iyi. Bati kana takatarisa nemapepa akaiswa pamberi pedare nezuro mapurisa vari kuti vanoda kusvika musi wa23 nezuno uyu kuterefeta ende vanotarisira kuti vanenge vapedza kuterefeta. Saka zvichida pamwe kuda pavachazoenda kukoti pamwe vanenge vapedza kuterefeta nyaya vachichisi vofepeta nyaya kuona kuti inokodzera here kupinzwa mudare. Kana ichikodzera tinenge takufanira kuti vachipiwa musi uchazotongwa nyaya yavo.
Vatapiwa muchine ripi vanova nhengo yesangano remagweta anorwira kodzero dzevanhu reZimbabwe Lawyers for Human Rights vari parunhare kuchitungwiza naMavelous Mhlanganya uye weStudio 7. Magweta ari kumirira vagari vepaArnold Farm purazi rinozivikanwa nekuti Manzou riri kumazove kumashonaland central ari kuronga kuendesa gurukota rezvekurima vaanxious Masuka kumatare achivapomera mhosva yekusaremekedza mutongo wedare repamusoro. dare repamusoro rakati amai Grace Mugabe, mudzimai wevaiwe mutungamiri wenyika mushakabvuva Robert Mugabe, vasadzinge vanhu ava nechisimba uye mapurisa akaripiswa nekuputsa midziyo yavo. Costa Nkomo, weStudio 7, akashanyira nzvimbo iyi ndokutipa nyaya inotevera.
Gweta rinomirira vanhu ava rekudonza Nkomo and Mutangi Attorneys va Moses Nkomo vaudza Studio 7 kuti zviri kuitwa navamuhadhi zvekumbunyikidza vanhu ava uye kuvabvisa panzvimbo yavakagara hazvisi pamutemo. VaNkomo vatiwo vari mubishi kugadzira matsamba ekuendesa vamasuka kudare repamusoro reHigh Court.
Izvi zvitiri kugadzira mapepa okukwidza minister welands kuti zvaari kuita kupa vamwe vanhu matsamba. Isu takamunyorera tsamba kubva kuna 2018 matsamba acho tinao kuna 2017, 2018 na 2021. Ipai vagari ava mapepa okuti vagari zviri pamutemo, izvozvo hasati zvaitika. Asi kwakuya vamwe vanhu vane hukama nevari mune zvematongerwo enyika ndovari kuya nemapepa.
Mutungamiriri wevagari vepamanzou vadenboy Chaparadza vanoti vamuhadhi vari kushanda nemapurisa kuvashungurudza.
Tiri kunyanya kushungurudzwa navamafinyandira muhadhi wakuti inini ndini ndava nekodzero yokushanda. Kana tikada kuti tigare pasi tichionesana nevamwe wari kubva wadana porisi.
Mumwe mugari wepapurazi iri amai Tapiwa Kasamudanga vaudzawo Studio 7 kuti mwana wavo mukomana ane makore 15 akasungwa nemapurisa achipomerwa mhosva yekuti ainge afushira makomba ewaya ari kucherwa navamuhadhi papurazi iri.
Shuwa mwana akakandwa mukati akaswera arimo vachimushungudza vachimusungirira kunhengino cheni vachimurova vachimubvusira kuti ataure pamwe waifungidza kuti achachinja statement kusvikira gweta redu razouya ndorikazoita kuti mwana abude.
Vanhu ava vanotiwo zvipfuwo zvavo zvakaita semombe zviri kutorwa zvichiurayiwa senzira yekuvarwadzisa kuti vabude mupurazi iri. Amai Tendai Mazhara vanoti kubva pakutanga kwegore rino varasikirwa nemombe dzinosvika shanu idzo dzakaurayirwa muwaya yakaiswa navamuhadhi.
Takatorerwa mombe dzinokwana kuita 5 mudanga, madhonza maviri ane hadzi nhatu dzine mazamu, ndobva dzanourayirwa muwaya mavari kukomberedza imomo.
Kunetsana pakati pavamuhadhi nevagari vekumanzou kwakatanga gore rapera mushure mekunge gurukota rezvekurima vaNchias Masuka vapa vamuhadhi tsamba yekugara nekurima papurazi iri. Studio 7 haina kwanisa kunzwa kubva kuna vamasuka navamuhadhi sezvo vose vange vasiri kudayira nharembozha dzavo. Asi gweta ravamuhadhi vaTime Ntabana vaudza Studio 7 kuti vagari vemumanzou ava havana mvumo yekugara papurazi iri.
They don't have that order. Muhadi ane permit yakaishwa na minister of land. Ndo ya kushanta mbo pisa no hala ya lana. Kwa ungati yu usina operator, wati kune muna no operator anzi wewe ndisi endizi bo kena ndibu mdara. Kwa mwenye muda loo.
Kunyange hazo, mutauriri wa mapurisa, we dunu, Rema Shonaland Central, Inspector Milton Mundembe, vati ofisi yavo, haisi kuzivane zinyaya iyi, magweta, alikufambisa nyaya, kubakuma TVS, atenda kutivanu vari kusungwa, uye vangu vavo, vakatomiswa pamberi pedare remagistrate kuconcession kumazoe. Vamundembe vakurudzirawo vagari ava kuti vaendese zvinyuto zvavo kuofisi yavo.
I'm not aware ane zvipi iyoyo yekuuya mutaura yekuanotifamu iyo. Kuno kwatindakana any complain maybe mukati warifeya kuti ngavauye kuofisi yangu ndisinoyo tinotambira macomplains ese eprovinsi. Pei nhamba dzangu vauye vanhu ivovaya.
Papurazi apa pane vanhu vanosvika 300. Purazi remanzou raimbochengeterwa mhuka risati ratorwa nechisimba nevatsigiri veZANU PF kumakore ekuma 2000 munguva yehondo yeminda. Ndakamirira Studio 7 mumazoe, ndini Costa Nkomo.
Mutungamiri wenyika yeAmerica vaDonald Trump vakadoma vaBrent Bozell kuti vatungamire mabasa pakambani yeUS Agents for Global Media iyo inoona nezvekushanda kwenhepfenyuro yeVoice of America. VaBozell munyori uye vakavambawo kambani inonzi Media Research Center iyo vakati inenge ichipa maonero akasiyana nemapepa nawo anoda kupa kodzero dzinonzi adzienderane netsika dzechinyakare dzemuAmerica. kuti vatange basa vabozel vanofanira kutanga vatambirwa nedare resenate hapasati pazivikanwa kuti vachaenda kudare ririni sezvo pari zvino riri kumbobvunzurudza vakasarudzwa navatrump kuva makurukota vabozel vakanyora padande mutande rex kuti kudomwa uku chiremekedzo chikuru Vateereri, echino ichiziviso chakakosha. Tave kukwanisa kukupai nhau dzedu pa VOA Shona WhatsApp channel yedu nepa Facebook page mazuva ose. Kana muchida kubatana nesu padande mutande re WhatsApp, vhurai WhatsApp yenyu muenda pakanzi updates, motsvaga pakanzi VOA Shona, motifarira kana kubaya follow. Kune vanoda kushandisa link, munokwanisa kuenda pa Facebook page yedu patinokupai link ye WhatsApp channel ye VOA Shona. Govana inevamwe na uze Studio 7 zinotema zisina divi la Zakare Rekera.
Direct from Washington, the voice of America, VOA.
Iye zinotombo tarisa zvaitika kune dzimwe nyika. Mapurisa anoshanda mubazi rezvekupinda nekubuda kwevanhu muAmerica veImmigration and Customs Enforcement kana kuti ICE nezuro vakasunga vanhu vasina magwaro ekushanda muAmerica uye zvizvarwa zveAmerica kuNewark muNew Jersey. Meya veNew Jersey vaRas Baraka vanoti mumwe akasungwa ainge atombori muuto. Mutungamiri wenyika yeAmerica vaDonald Trump vakashandisa masimba avo kudzika mutemo wechimbi chimbi kuti vape mapurisa masimba ekusunga vose vari muAmerica vasina magwaro akakwana. Mutauriri weICE ati mubasa ravo vanogona kusunga zvizvarwa zveAmerica asi vati vanokumbira vanhu kuti vavape zvitupa. Mutauriri weWhite House Caroline Levitt anoti vanhu mazana mashanu nemakumi matatu nevasere vakasungwa nezuro. Mashoko anotevera anoratidza maonero ehurumende yeAmerica. Mutungamiri weAmerica vaDonald Trump mumashoko avo ekutanga kunyika semutungamiri wayo wechimakumi mana nenomwe vakati vanodzoka pautungamiri vaine chivimbo netariro yekuti vari kwekutanga kwenguva itsva inofadza yekubudirira kwenyika. VaTrump vakati rusununguko rwedu uye kwakananga nyika yedu kune mbiri hakuchatadziswi kusvikika. Vakatiwo isu tichakurumidza kudzorera kuvimbika kugona uye kuvimbika kwehurumende yeAmerica. VaTrump vakati rwendo rwekutora nyika ronga rusiri nyore. Vakati mwedzi mishomanana chete yapfuura mumunda wakaisvonaka kuPennsylvania, bara remhondi rakabvarura nzeve yavo asi vakati vakanzwa panguva iyoyo uye vanotenda zvakatonyanya iye zvino kuti upenyu hwavo vakaponeswa nechikonzero. VaTrump vanoti vakaponeswa naMwari kuti vaite kuti America ive huru zvakare. Vakati ndicho chikonzero zuva rega rega vachifamba nechinangwa nekukurumidza kuitira kudzosa tariro, budiriro, kuchengetedzeka nerunyararo kuzvizvarwa zvemarudzi ose, zvitendero zvose neruvara rwose. VaTrump vakazivisa kuti vachatanga temu yavo nekusaina mitemo ine chitsama yekutanga kudzoreredzwa kwakazara kweAmerica uye kuwandudzwa kwehungwaru. Pakutanga, VaTrump vakatara kuti kumugano kwenyika kuchamhembe kune dambudziko rinoda kugadziriswa nechimbi chimbi. Izvi zvinotanga nekudzosa mamiriyoni emakororo evatorwa kunyika dzavakabva. VaTrump vakatara zvikwata zvevanotengesa zvinodhaka semasangano ematororo ekunze. Mukuedza kudzikisa pasi kukwira kwemitengo yezvinhu kana kuti inflation, VaTrump vakatara nyaya yemhando dzemoto sedambudziko rinoda kugadziriswa nechimbi chimbi kuitira kuti vakurumidze kuchera mafuta negasi zvemuAmerica. Vakati America ichava zvakare nyika inogadzirwa zvinhu uye iine chimwe chinhu chisingazombofi chave neimwe nyika zvayo inogadzira zvinhu, hunove huwandu hwakakurisisa hwemafuta negasi kupfuura chero ipi zvayo nyika pasi pano, uye vakati vachashandisa huwandu uhu. vakavimbisa kuti semuna 2017 vachavaka zvakare mauto akasimbisisa asati amboonekwa pasi rose. VaTrump vakati vachapima kubudirira kwenyika yavo kwete chete nehondo dzavanokunda asiwo nehondo dzavanopedza uye pamwe zvakanyanya kukosha hondo dzavasingambopindi madziri. Vakati America ichatora zvenzvimbo yayo yakakodzera senyika huru ine simba rakanyanyisa uye inoremekedzwa zvakanyanyisa pasi rose, zvichakurudzira nekushamisa nekuyemurwa nepasi rose. Vakati vachamira vakashinga vachirarama vachidada uye hapana chichamira munzira yavo nekuti zvizvarwa zveAmerica. Vakati ramangwana ravo uye nguva yavo yekubudirira ichangotanga. Ayo anga ari mashoko anoratidza maonero ehurumende yeAmerica anda kuverengerai. Yave nguva yenyu vateereri yekuzvitaurira moga zvamunofunga.
Pastudio 7 ana mukoma Jonga, tokumbira mutiziisiro utungamiriri hwedu nevose vari kutsigira kuti term extension iitike kuti vamunangagwa vafire pachigaro. Aiwa, ruzhinji rezimbabwe harisi kuda izvezvo. Ndinonzi ruzhinji rezimbabwe havazi vanhu vari kudya namunangagwa, vari kuita corruption namunangagwa. Zvinzi ivowavo Zimbabwe yataura kuti vamunangagwa ngavarambe vari pachigaro. Zimbabwe inamboda. Zimbabwe inotaura pamaelection paya pati vanhu vese pavanovhotera chamisa paya zvibiriwa zvinzi munangagwa ndahwe ndipanotaura Zimbabwe. Saka hazvikwanisi kuti Zimbabwe yese inzi yataura kuti vamunangagwa ngavarambe varipo, iyo Zimbabwe yese isingatodi. Nandida hangu zvepolitics, but zveterm extension zvandirwadza, hatisi kuzvida izvozvo. Kana vakasiyana hasi kana mangwana chai tingatofari Zimbabwe.
Kana ndiva naJobo Scala, kana muchizviziva henyu kuti Zanu PF ndo zvairi, sei muri kupandukira chamisa? Kana Jobo Scala mukutoziva henyu kuti Zanu PF ndo zvairi, vanhu mapedza mupandukira chamisa, munhu ari kuda kuti vana veZimbabwe vatoyambuka, imi ndio munhu ari kupandukira uyoyo. Munozviitireka ndio? Kuopposition parties ine maproblema akawanda. Vanavo Johana Mamombe, zuro ndizuro pano makashungurudzwa neZanu PF, asi takakuonai zvemuri kufambwa munangagwa. Unotoshayiwa kuti vanhu ava zvinombofamba sei chaizvozvo. Saka munofungidzira kuti oraiti, kana uchienda ikoko kuna Tokozani kupe munaizoziva Zanu PF zvairi, but munoenda ikoko musvika mondoita kufambwa munangagwa kwamuri kuziva kuti isusu hatisi kuwirirana nazvo zvekuti Zanu PF iramberi pachigaro.
Mangwanani mangwanani pavoice of America Studio 7. Tinokutendai nenhau dzamunotipa, tinokutendai nezvamunopa kuvanhu. Ini ndoda kutaurawo pamusoro pevanhu vari kunze vari kutipa mukabe vamunangagwa. Sori, vamunangagwa vange vachisvika 2030. Nhau iyi maonero angu nekuda kwemutemo wemuZimbabwe ndikutaona senhau yakabudirira kudhara. Asi inini maonero angu ndokuti nhau iyi hatiipasi, but maonero angu inini ndinotaurawo kuvanhu veZanu PF. Zanu PF iyo yega pachayo yadii hayo kuti ndiyo ibhane kongresi yayo yokuzotsvaga mumwe mumiririri wemaelection 2028. Voita zvavaingoita pakuti vamugabe ndivo vaingoramba vachimiririra Zanu PF. Ivo voramba kutsvaga mumwe achareplesa vamunangagwa asi maelection uyitwa. Ivo kuZanu PF ndovari kudoti vamunangagwa varipo, but kune vamwe vanhu hatisi kuda.
Zvino zvinotoshamisa, zvinotokashamadza kuti tinowana chiwenga achitaura nyaya yecorruption muZimbabwe. Corruption haina kutanga kunhasi zvekuti zvingaita sekuti isurprise kwaari. Corruption yagara ichingovako kubvira makare nemakare, but solution yekuipedza ndo yavasina nekuti ivo ndo vanoita huori. Saka chiwenga ngarego tipatisaita sekunge isu hatina pfungwa dzekugona kuona kuti zvinhu zviri kutaurwa izvi hazvina musoro. Vese vari kuita corruption vanozivikanwa ende hapana ari kusungwa. Saka musatishungudza neZanu PF, tisiye takadaro.
Idzo dzanga dziri pfungwa dzevamwe vateereri veStudio 7. Tumirai mazwi enyu pawhatsapp namba dzinoti +1 202 465 0318 muchitiudza zvamunofunga pane zviri kuitika. Asi vanoda kutumirwa nhau ngavaite zvekunyorera panhamba idzodzi kwete kutumira mashoko.
Was a Friday, my darling. Was a Friday.
Muchirongwa chedu chema gitara cha sondo rino, tinokupai hurukuro nemuimbi weze chitendero Samist Lamont Dube, rekuzwarwa Tokumo Lamont Dube. Gati nzwe hurukuro ya aita na Ivan Zisininga wa Studio 7.
Ona nitakuta kurai, nitakuta kurai,
ngati zvinhu zvokuimba takakura nazvo nokuti tiri vadoko takanga tichimba kukereke zvokuti taigara tichikurudzirwa nevanhu maringe nekunzwa kwavaiita tichishaura asi zvokuzopinda mustudio ndakatanga mugore ra2019 kuzosvika patiri nhasi
bereki hama shamari vaiti kudii mchitanga kuita zvemagitare.
Nekuda kwekushumira kwataita murikidza nekuimba tichiri vadiki patakatanga kuzopinda mustudio hazvina kuremera vabereki vangu pamwe chete nefamily kuti vandikurudzire nokuda kuti vaizviziva kuti mwana wedu uyu zvokuimba zviri maari.
Vari kuitambira sei mimhanzi yamuri kurova
mugore ratasiya ra2024 vanhu vakagamuchira music yedu zvinoshamisa zvakatotishamisawo nesuwo zvatakanga tisina kutarisira uyezve nekumakereke vanotikurudzira uye vari kufara nebasa guru ratiri kuita.
Ko, matambudziko amunosanganawo nawo ndeapi?
Ndingati pari zvimwe machallenges atinawo akati wandei, mazhinji acho achikonzerwa nekushaya zvikwanisiro sevanhu vachangotanga kupinda mune zvemumhanzi. Saka tinomiswa zvakawanda zvatinenge tichida kuita nekuda kwezvikwanisiro zvedu.
Vangade kunzwa zvizhinji kubva kwamuri mimhanzi yenyu kukufollowai vanokubatai kupi?
Kune vanoda kundibata ndinowanikwa panhamba dzinoti +27749058621.
Mune mashoko here amunoda kusiyirawo vatsigiri venyu nhasi?
Shoko andinoda kusiyira kuvatsigiri vedu ndeyekuti tinokutendai zvikuru vatsigiri vapisawo Miss Lamont Dube nokutitsigira kwamuri kuita uye rutsigiro rwamakatiratidza mugore ra2024. Chishuwo chedu kuti murambe muchitisapota, tinokutendai zvikuru.
Woza Friday chitipai kamwe chete kamunoda kuti timborova nhasi.
Nziyo yandinoda kuti muuridzire kuvatereri ngeinoti chero ndiri dhongi.
Kamuchirwa kambo kanonzi chero ndiri dhongi, manzwa hurukuru yaitwa naSamist Lamont Dube naIvan Zisininga weStudio 7. Tinokupai chimwe chirongwa chemagitare nemusi wechishanu svondo rinouya. Asi musakanganwa chirongwa chedu chelive talk na8pm, apo nhasi tiri kutarisa kutyorwa kwekodzero dzevashandi kunonzi kuri kuitwa nezvizvarwa zvekuchina munyika. Sezvo nguva yedu yapera, regai timbotarisa musoro yenhau dzanhasi. Hurumende yoferefeta kunetsana kwezvimwe zvizvarwa zvekuchina nevashandi. Mapurisa osunga vari kuratidzira kuti bumbiro remitemo rivandudzwe kuti mutungamiri wenyika vaEmerson Mnangagwa varambe vari panyanga. America yatanga chirongwa chekusunga vose vasina magwaro ekugara munyika iyi zviri pamutemo. Tabva tasvika kumagumo echirongwa chedu chanhasi anokuoneka nemufaro. Ndini Jonga Kandemiri ndiri muWashington DC ndekusiyamu ina Gibbs Dube.
Soku izika disenda bagu VOA Ndebele. Amachono zisobo, siyalambulela kuhlelo lwethu lwezindaba eziphathelane leZimbabwe.
Kustudio 7, Air Voice of America, sisakaza siseWashington DC.
Walambulela ngenjabulo emsakazweni weStudio 7 ngolwesihlanu mhla ka 24 kuZibandlela 2025 uKeith Dube. Endabeni zethu namhlanje.
Kundawo engisebenza kiyo ababhadali abantu kuhle imali eziqondileyo njalo siyabona emaphepheni bekhahlameza izisebenzi.
Amapolisa asebophe isizalwane sakwaleChina esidubule isisebenzi oqatshangelwa ukuba besitshontsha inhlabathi elegolide.
Saphongubona bethutha izimpahla zabo behamba. Ha ukuthi basivalelise abasebenzi. That's asiphongubuza kwezisebenzi ukuthi kathi kuyini okwenzakalayo. Bathi hayi bathe mhla ka 29 December they will be back.
Sokumele ukulungiswa kwedamu elikhulu elezeminya enkayi ebese elisakhiwa nguhulumende. Kulungiselelwa ukhetho olukhulu eZimbabwe lwenhlanganiso yenguqu. Zonke lezi ndaba lezinye ziyalandela. Amapolisa asebophe isizalwane sakwaleChina esidubule isisebenzi uMthandazo Sibanda eBenyamp Mine ePhilabusi oqatshangelwa ukuthi ubetshontsha inhlabathi elegolide. Kulomunye njalo obotshwe ngamapolisa odabuka kweleChina uLeo Haifeng owenhla wenkampani yeMing Cheng Sino Africa Mining Investments okuthiwa wethusela ngombhobho uMnumzana Golwane Dube emgodini osenkabazwe. Utube kubikwa ukuba wayecela ukubhadalwa iholo lakhe. UHaifeng uthi uDube wamgwazange okapi enyaweni. Kulama videos abhodabhoda enkundleni zokuxhumana athengisa ukwehlela uDube loSibanda. Kubikwa ukuba ziningi izisebenzi ezigadlanyezwa ngabadabuka kweleChina. Ngasenelisanga ukukhuluma ngodaba lolu lesiphatha amandla zemigodile kanye lamagoda amela abasolwa laba. Kuphele lengcwadi ebona ngenselo lezikhalazo zikaZulu uMnumzana Davis Ndumiso Sibanda Westways Management Services.
Baba Dube siphakathi kobuzima ngabantu abaphuma elizweni leChina. Kundawo engisebenza kiyo ababhadali abantu kuhle imali eziqondileyo njalo siyabona emaphepheni bekhahlameza izisebenzi bezitshaya njalo kodwa kusetshusayo kathesi ukuthi emsebenzini umbhobho wokuvela ungangeni kodwa amaChina ayavunyelwa ukungena lembhobho emsebenzini kungabi nje indaba zalutho. Kuzima ukuthi izisebenzi eziningi zikhulume ngendaba zamaChina. Ungakhangela ilizwe lonke eZimbabwe, amaChina woyiwo wodwa avunyelwa ngamakhansili eZimbabwe ukuthi ahlale lapho kusetshenzelwa khona esingathi ngama-industry site. Yiso into ekutshengisa ukuthi abantu laba bavelele ngaphezu komthetho welizwe leZimbabwe.
Ngazi ukhangeleke pho izisebenzi kumele zenzeni baba Swati.
Lapha ayisiyo nto engabanjwa yithi abakhuluma ngezokusiqhatshwa lokuqhatshwa. So kumele kuye phezulu kuhulumende. Uhulumende weZimbabwe abone ukuthi nxa evumela abantu beleChina ukuthi bazengena basebenze kwelizweni lethu, basiphathe njengabantu balandele imithetho yelizwe eyezisebenzi. Kumbe bahambe khona eMinistry of Labour befika bafundise ukuthi bazasebenza njani. Njalo nxa besebenza kube le ndlela zokuthi bahlolwe kumbe singakuthi ngesilungu ngama-inspections ukuthi kusetshenzwa njani. Ngoba kule sisibhange esihlezi kiso vele bona basebenza bengaphezu komthetho weZimbabwe. Akulanto abayenziwayo ngaphandle kokuthi uze kuthiwa lo udiphothiwe kodwa sake sibone okuthiwa ibhadala izisebenzi azibhadale ngendlela abhadalwa ngayo. Okwalesi sibhange abangaphezu komthetho sokumele sikhale kuyuhulumende kumbe kukhabhinethi khona ngale banike umthetho ozakwenza ukuthi labo abantu bavela kwele China basebenzi bengaphansi komthetho yaleli ALAP.
Lake la kuzama yini khonokho sibhange?
Abalungu bathi ngubani ozafaka umango ibhera singamagundurwane.
Lo ngumnumzana Davis Ndumiso Sibanda incwadi ebona ngezikhalazo zezisebenzi ubexoxa leStudio 7 ekobulawayo.
The Voice of America.
sokumile ukulungiswa kwedamu elikhulu eleziminya enkayi ebelisakhiwa nguhulumende ngenhlonso yokwenqabela uhlupho lokuswelakala kwamanzi esigabeni lesi. Lokhu sokudanise izakhamizi ebezilethemba lokuba zisasebenzisa amanzi ekuthuthukiseni indawo le obekusungulwa khona inhlelo ezihiyeneyo. Kubika uNokutaba Dlamini.
Izakhamizi lezo zithi abakhi bedamu leli abeZimbabwe National Water Authority baqala ukususa imitshina yokugebha izimota kanye leminye imitshina ngenyanga kwaLwezi kungela sizathu esatshelwa inkokheli yezigaba kanye lezisebenzi. Sixoxe lomnumzana Jeffrey Sibanda wakwasebenza eziminya ngokwenzakalayo othi kakucaci ukuba umsebenzi uzaqhubekela phambili nini, njalo ngokuna kwezulu imbundu yedamu leli eChangane isiqala ukudilikela.
Akula lutho ground. Kule foot roller A1 iyafaka yekhona.
Umnumzana Lameki Dlamini isakhamuzi seMenda uthi ulokudana ngohlelo lweziminya ngesizathu sokuba amanzi aluhlupho enkaye.
Lo nyaka futhi kuyaphinda kubuyele endlaleni ngoba isikhathi esinenkomo zaloma ngobe zisidla eChangane. Manje eChangane lena kufukulu umhlabathi wonke kwafukulwa kwafula, akusela ndawo yokuthi inkomo zidlale. Inkomo vele ziboda lamaguma khona.
Sixoxe njalo lo councilor ka ward 28 umnumzana Nomendebele laye othi basemnyameni ngokwenzakala ehlelweni lweziminya.
Saphongubona bethutha izimpahla zabo behamba. Ha kuthi basivalelise abasebenzi that's asiphongubuza kwaizisebenzi ukuthi kathi kuyini okwenzakalayo, bathi hayi bathe mhla ka 29 December they will be back, bachiya kunjalo. But okwasidanisayo ukuthathwa kwempahla.
Ukansela kaward 19 umnumzana Thubelihle Mabuza Ncube laye uyangeza.
Abazange babuye ukusitshela ukuthi banjele njengokansela nginje ukuthi sesihamba silapha sihanjiswa yikuthi lokuthi.
Unobhala webhuku lakweliva Khumalo eMenda unkosikazi uSitshengisiwe Sibanda uthi nabo basemnyameni ngokwenzakala eziminya.
Sifisa ukuthi liphumele lidamu lakhiwe idamu sithole ukusila besizayenza izingadi okuzasincedisa labantu abaningi abangasasebenziyo bebesebenza edamu.
Loyiso sikaDlamini ukuba idamu leli lakhiwe.
Ngoba nxa abantu bezafelwa zinkomo baphinde baswele umsebenzi kanti bazaphila ngani ngoba inkomo lapha ziphelile. Namanzi amathambo masihambe egangeni agcwela inkomo zilambile, akunamanzi, hayi azidli lutho.
Umnumzana Richard Moyo ohola isabelo seMathebeleleni North uthi uhulumende ubengasela mali yokuqhubekela phambili ngokwakha idamu leli.
Abese ukontrakta sezwele ukuthi ebehlezi kungasela ama disbursement amafunds ilokhu zenisiphele libudget. But ngithemba kubudget yona le iyalo nyaka ka 2025 sikhangelela ukuthi igwayisha ngani demu inikwe imali iphele iziminya demu icontinue ichova lapho ukuthi ilalo la idamu lelo liphele.
Ngokutsho kweziphathamandla zikahulumende ezikuhlangothi lwe-Transport and Infrastructure Development, idamu leli kanye lezinye inhlelo ezigoqela ukuphehlwa kwamagetsi le-irrigation lizakwakhiwa ngezigidi zamadola emeluka ezedlula kancane ikhulu lamashumi amathathu amadola 132 million. Idamu leziminya ngelesibili elakhiwa nguhulumende kusabelo seMathebeleleni North ngemva kukagwayishangani yona layo ekhangelelwe ukwenqabela uhlupho lwamanzi kubahlali bakobulawayo lezinye izigaba zeMathebelelende. Uhlelo lweGwayishangani lwasungulwa ngomnyaka ka-1912 lwaphindwa lathathelwa phezulu iNational Mathebeleland Zambezi Water Project. Ngimele iStudio 7 ngisenkayi ngeNokuthaba Dlamini.
Sikasikhangele ezivela kwamanye amazwe ngamafitshane. Kulabaphikisayo kwele Chad abathengisela emigoqweni besola impumela yokhetho olusanda kuqhutshwa kulelo lizwe. ERussia lele Ukraine ahlaselana okumangalisayo ngendizamtshina ezithwala amabhomba ama-drones ezabelweni ezithiyeneyo. Lokhu kubikwa ngabezindaba abe-Reuters. Le yiStudio 7 esakaza eZimbabwe lisizosiphuma ngampa eVoice of America eWashington DC. Wezibhatalene leMelika, amapolisa aleli lizwe aseqalile ukubopha abantu abangelamaphepha ngobuningi ebabuyisela emazweni abo. Ithatha isifungo sokuqala umsebenzi ngombulo. Umongameli Donald Trump usayine izikondiso ezithiyeneyo ezigoqela esokuqinisa isandla kudaba lwabantu bokuza abangela maphepha afaneleyo. Kulezi zalwane zakwamanye amazwe ezedlula izigidi ezilijumi 11.7 million ezihlala eMelika ngaphandle komthetho. Uhulumende kaTrump wethule imifanekiso etshengisa abanye babantu ababotshiweyo begada indizamtshina zebutho sebebuyiselwa emazweni abo. Abezindaba abeReuters babika ukuba ezinye izizalwane zaseMelika ezilamaphepha zibanjwe ngamapolisa ezibabuzisisa ngokuthi zilamaphepha afaneleyo yini. Kusenjalo umthethondaba Izolo unqume ukuba asikho emthethweni isiqondiso esethulwe ngumongameli Donald Trump esiphuca ubuzwe beMelika abantwana babantu bokuza abazalelwe kuleli lizwe. Esethula isinqumo sakhe, uMahluli uthe kusobala ukuthi umlayo lo wephula isisekelo sombuso welizwe, iConstitution. Sizwe imbono kahulumende weMelika.
Kumizamo emitha yokuphoxa ilizwe leRussia ukuthi lingadali izimpi lokuthi lizifikele kuzijeziso zama-sanctions, eleMelika selijezise abantu lamankampani alelo lizwe afika phose amakhulu amabili lamachumi amahlanu 250 abasekela eleRussia kwezomvikela lokuhloma lelo lizwe ngezikhali. Abantu lamankampani abavumela eleRussia ukwenqaba izijeziso ngabanye asebeqotshwe ngeleMelika. Umzekeliso ngodaba lwebhanga yeKeremet eKyrgyzstan. Kusukela ngehlobo eledluleyo, iziphathamandla zeKeremet zasebenza ndawonye lezeRussia ePromsivers Bank, kunkampani yePublic Joint Stock, ibhanga elalitheswe izijeziso ngeleMelika. IKeremet Bank yancedisa eleRussia ukuthi livike izijeziso ngokulibhadalela indleko emngceleni lapho eleRussia elalingelamvumo yokwenza lokho. Ngasikhathi sinye, ugatsha lweMelika olezemali lethesa kutsha abanye izijeziso labuyisela ezinye kubantu lamankampani abenza okufanayo phakathi kweleRussia leleChina. Uhulumende weMelika waqopha njalo inhlelo ezithile ezokuncedisa eleRussia ukuthi lithole lula impahla ezingavunyelwa amahlayana. Umzekeliso, iRussia leChina yabeka indawo lapho amazwe lawo mabili ayevumela ukuthi kubhadalelwe lezo mpahla emngceleni ezazingaphansi kwesijeziso kungasetshenziswa imali ezaveza lokho. Okokugcina, eleMelika lijezisa amanye amankampani eRussia lisebenzisa umthetho we-executive order ngokusebenza kunhlelo zemali kumnotho weRussia, ukusebenza kugatsha lwezamandla amagetsi kumbe kwezomvikela lezihambelana lalokho kweleRussia. Okwenziwa ngeleMelika yikuphambula imizamo yeRussia eyokuthi ivike izijeziso ifinyelele impahla zokukhanda izikhali zempi yayo leUkraine. EleMelika lizasebenzisa konke okusemandleni alo ukuthi liphazamise usekelo olutholwa yisigodlo samabutho eRussia, njalo livimbe ukuthi iKremlin yenelise ukusebenzisa inhlelo zemali ukuthi ithole inzuzo yokusebenzisa kumpi yayo leUkraine. Siyasekela eleUkraine nxa livikela abantu balo lobuzwe balo ekuhlaselweni ngeleRussia khona okwakuvele kungelasizathu esiqinileyo.
Kwezemidlalo, inhlanganiso yenguqu eZimbabwe Football Association ikhangelelwe ukuba kusasa izaqhuba ukhetho lukamongameli umsekelo wakhe labazangena kuziFIFA board. Ukhetho lolu luzaqhutshwa ngesikhathi iqembu lelizwe leZimbabwe Warriors lidlalela imidlalo yalo eqakathekileyo emazweni angomakhelwane. Kunengi okhangelelwe ukuba kuzaphuma kukhetho lukamongameli okuncintisa khona abayisithupha abathi uPhilimoni Matshana, uNqobile Magwizi, Marshall Gore, Martin Kweza, Makwinjiso Maphiri, noTwine Phiri. Ukhetho lolu luqhutshwa yiZifa Normalization Committee ebambisana leFIFA. Bonke abancintisayo banikwe ithuba lokukhuluma leStudio 7, abanye babo bathi kabakhulumi emsakazweni lo. Sixoxe loSomaphiri kanye loGore. Nanku okwethulwe nguSomaphiri.
Kwathi ngesitheshi lapha ngikungani kule problem. So bezama ukuthi lathi since sile knowledge le since we have been involved in football since sizalwa until today. So besibona ngani since this card sesisilethile sodwa manje saphumelela kwaba le chance. So I think it's high time ukuthi lathi singene sizama ukuthi sincedise. It's a pity because ibhora lethu selihambe emaweni. So to say ungcono ukuthi ngani siyazama ukuthi silibise back.
Singathi kwena okubisayo sibilo zathi naku phela abantu bezimbabwe yenza kulethe ebholeni. Kuyini
thando a lot of abafana abancane kathesi akufela platform right ukuthi abafana bayenza into lezi ngendlela because akula bantu abanothando ukuthi baba ngenise endleleni esikhule ngayo thina ukuthi no nasi indlela abafana yenzani kanje yenzani kanje kathesi abafana into abasebenzenza so udako kwa amankazana ungabona lawo same thing so we have to assist boy child le girl child le ukuthi bangene endlaweni right sisebenzisane sincede umuzi wethu wenze ukuthi ukhule uye phambili thina ukuthi sibe sibe ngabantu kathesi nje ngenxa yebhora naleyo
ye bakhona bazathi a oSomaphiri uMakhwinje wayevele ngasabonakala ebholeni la uzawuphendula sithini abantu bakhulunkulu
hayi bhoreni bezikhona ukuthi nje bebengaziboni we are just doing it on the sidelines besincedisa ufriendly academy ekhona eHarare everyone knows about it we have sent a lot of kids abroad and bencedisa lapho all the time
ye nxa sesijula futhi sikhangela khonokho ke othi uzakwenza siyabona ukuthi ufuna ukuqhuba uhlelo lokuthi abantwana abasakhulayo bangene kulokho okuthiwa i-junior policy khuluma ngakho
zi yes yes asizama ukuthi sincede because ungakhangela ibhora kathesi aso into into leyana ukuthi esasinjengakudala ukuthi kwakuyi-passion that is ukuyi-brand so abantu banga-understanda khona ukuthi sokuyi-brand we can actually ukuthi umuntu ayenza imali these days you don't have to be a doctor or i-engineer na ungalidlala kuhle ibhola lakho unetshwe abafana laba benziwe ngendlela ezi-right both the girl child and the boy child you can go a long way in actually becoming someone. Khangela abantu abanjengabo if I may make an example Ronaldo akali isikolo but is one of the best paid players in the world.
Sibona lenkundla zomdlalo wenguqu kazikho eZimbabwe nxa kudlalwa ama international matches. Ungakulungisa njani ungangena kuziva khonoko?
Lapho ke sishayisana amakhanda phansi lama stakeholders layo uhulumende lama-council sibona ukuthi singancedisana njani.
UGore yena uthi uzimisele ukulungisa inhlanganiso le njalo lokuvuselela imidlalo yonke yenguqu.
I want to become the FIFA president because our football has suffered a lot. If you recall, just a few months ago, we had been suspended from international football because of a lot of misgovernance and a lot of issues of poor maladministration to the game.
Ngifisa ukuba ngumongameli weFIFA ngoba imidlalo yenguqu ayikhutshwa kahle njalo sike samiswa ukuba ingxenye yemidlalo yenguqu emhlabeni jikelele ngenxa yokungaqhubi kuhle ezenguqu kwenhlanganiso yethu. Yikho lokhu okwenza ukuthi ngisukume ukuze ngingene. Kulesikhathi kungena omunye uPeter Ndlovu.
Uthi uzalwisana lobukhohlakalo.
We are advocating to grow the women's game. We want to eradicate mismanagement in the cockpit, poor financial management, embezzlement of funds.
Uphinde wathi kumele kulungiswe inkundla zemidlalo yenguqu eZimbabwe.
We don't even have a stadium that can host CAF and FIFA matches. This is not right. This is not right for a country, a football nation like Zimbabwe. We are going to bring in an agenda to renovate our stadiums and most importantly also to address our grassroots football pitches.
Abanye kade befisa ukuncintisa kukhetho lolu nguBenjani Maruwaru, uWalter Makaya, Gift Banda loThemba Mliswa. Okuthiwa kabala maphepha aqondileyo okungena esikhundleni lesi. Bafika bhose ithumi abancintisa kukhetho lokudinga umsekeli kamongameli weZifa. Kuzakhethwa njalo abazangena kuZifa Board. Sokwesikhathi sokuzwa imibono yenu lina balaleli beStudio 7 elisithumela yona nge-WhatsApp
Sabi bonani, vasale zolo, navala lele, studio 7, kune navala sagazi. Lapa siya kumbuza bagiti ama klinike, ukuba asisondezele ama mosquito neti. Ngoba, siya kukwanagala ines mosquito, lezi abati ngezi maralia, abazazi abanye bathi. Kungaba ingozi kakhulu ebantwini ukubonakala kwe-mosquito emaraliya okuyikuthi phandle lokho sekudalwa yikubonakala osingakaze sikubone ukunetha kwezulu elingaka lotshani obungaka sesivuma ukuthi labo bantu bakhuluma iqiniso ukuthi le mosquito isangabulale abantu. Sicela uhulumende asincedise kuma-mosquito net asilethele emakliniki wethu. Okhulumayo ngufamona ngwenya lapha e-Ward 5 koBhewula.
Sanibonani basakazi nabalaleli bakaRadio 7. Hey, sinabanye sinokudana okukhulu ngebandla leZANU-PF. Ibandla leZANU-PF yazilile isikhathi esihle kakhulu esokuthi lizimprove likhampene ngaso lenzela abantu baseZimbabwe into abayiyo abayifunayo. Kodwa likwenzi lokho, wena lithemba ukuthi liyayazi indlela elingena ngayo embusweni ukuthi thina vele singenziwa ngabantu le ndlela yethu. Ngoba buki abantwana baseZimbabwe bayitshela bonke noma ikuphi njengoba lami ngisitsho. Ngaze uvule i-social media, uvule kuphi lapho kune-platform khona, bayitshele. Ama-passport wenu ayadula esisakhe ama-passport enu, hhayi abafuni bakubhizinisi. Bakubhizinisi ngebona lapho abazwakali ukuthi bangawayehlisa, hhayi. Sebefuna-ke sokusiyavotwa abantu bebavotele kuphela. Abantu abalwa labantu ngalolu hlobo. Kanti labo iphepha lilani lilegolide enilela balithenga khona. Ungaze i-passport yaseZimbabwe abantwini abangelamali. Yiyo edlula ukudlula yonke amazwe omhlaba engaka amazwe ale mali.
Ye, kustudio 7 litshona njani basazi bethu abahle. Hayi, sibonge kakhulu laphana inkulumo kamoyo ephikisana ikhuluma lo ndibale laphana. Ye, awo ndibale ngabaholi abaholela ukuhola. Abantu bakhona bakhangele nje ukudla. Yinto ebaluleke kakhulu ehamba phambili. Awuboni noma ikhuluma into noma irongo angeke eze zeyisho ukuthi irongo. Yena usuke ekhayelele ukuncoma, ukhayelele into ezangenisa ukudla etafuleni. So ngabantu besitafu labo akakazi waba i-opposition nindibali sinsinje. Angazi labantu abalandela i-EFF Zimbabwe leyo ukuthi abantu abaphilileyo kahle emakhanda na. Unless ma ukuthi abantu abalandela i-ZANU-PF. Akula muntu olandela o-oppose i-ZANU-PF ongalandeli i-EFF kandibali. Ngiyacabanga ukuthi angeke ihambisane le-EFF ye-South Africa.
Labo ngabanye babalaleli be-Studio 7 besipha imbono yabo.
Linjani balaleli bomsakazo we-Studio 7. Sifisa ukulibikela ukuba sasile WhatsApp channel e-VOA Ndebele. Ngena khona manje ku-VOA Ndebele WhatsApp channel lapho esilinika khona izindaba zeZimbabwe ezimqotho, ama-videos, imifanekiso lokunye. Ngena ngelinki efakwa kuma-WhatsApp groups e-VOA Ndebele lamanye elijayele ukuthapha khona izindaba zethu. Ulakho njalo ukudinga i-VOA Ndebele WhatsApp channel. WhatsApp yakho ungene kuyo ngokuvula linki ekhona lapho. VOA Ndebele WhatsApp channel yinkundla yakho.
Le Studio 7 esakaza eZimbabwe.
Itchy was a Friday, my darling. Was a Friday.
Kulibiki uhlelo Was a Friday silomculi wengoma zokholo ubaba uShepherd Mavuso Dlamini oleminyaka yokuzalwa engamajumi ayisithupha lanhlanu. Asizweni ixoxa lomsakazi weStudio 7 uEzra Jesus Banda.
Umavuso uzalelwe wakhulela eGweru lapho afunde khona waze wasebenza. Ungumuntu okhonzayo ebandleni lamasabatha. Kuni nefuna ukungena kwezomculo?
Indoda kule engakhulanga lesipho sokuhlabela.
but in my swelo, I didn't manage to get it into the Nanny's visa. Just my father didn't send it to the channel. Jingle accordion, having not yet disappeared, that's why we could share his money with Shula.
Let all the leaves you that come to me, let all the leaves you that come to me, let all the leaves you that come to me, and don't you hold them back. I do not face the rest. You must become.
Ujamini uti kanobi ingoma zake kodwa uzithatha ekhlabelelweni sesabatha.
Gospel music basically I have been focusing on the ingoma ezikuyimpuku namachorus nje ejayelekileyo ikakhulu ebandleni sabatha kulapho ngingajayela ukuhlabela khona ngicelisa khona yomuntu esekhulile nxa kuwukuthi ngingalala namuhla kusale kulolutho lokuthi abantwana bayabela kulo kumbe i-generation elandelayo hymns ukuthi ziphume zizinhle zikhwabejeka ebantwini abamnyama.
Wakula elisizo zomkula kulabanye ayebathanda befula enkonzweni abamkhumbakhumbayo ukuthi laye azizwe efuna ukucula.
Baningi abantu abanginspayayo kulomunye indoda wokukhanya ngoMoses Nyoni njalo ndoda wayehlabela nangabi le-confidence akar ukubona yena, so he became my inspiration and I said no, as I go on I'll let you know do this similar thing kakhulu ikuthungamela ibandla ekuhlabele.
Umculo kaMavuso uyatholakala emakhasini okuzilibazisa.
Umculo wami bangawuthola ku Facebook, bangawuthola ku YouTube. Amanye platforms angafaki, but on those two as far bangawuthola. TikTok lakho bangawuthola umculo wakhona. Basically I think thus far yikho okukhona.
Besikwetshiselo Shepherd Mavuso Dlamini kuhlelo Woza Woza Friday. Libe nempelasonto enhle, igama lami Ezra Chisa Sibanda.
Kuluke Ezra Chisa Sibanda ngomculo lo othake inhliziyo sizosiduduzeka kakhulu. Ningakhohlwa kulayidok namhla sixoxa ngokukhahlanyezwa kwezisebenzi eZimbabwe ngabadabuka kwele China. Singakehlukani sihlobo sesikhangele kwezinye izinye indaba ebezikhokhela. Amapolisa asebophe isizalwane sakwele China esidubule isisebenzi okucatshangelwa ukuthi besitontsha inhlabathi elegolide. Sokumile kulungiswa kwedamu elikhulu eNkayi ebelisakhiwa nguhulumende. Siqhuba lapha uhlelo lethu lwanamhlanje olubalisa ngenjabulo ngumthembo osithembayo uGibbs Dube. Siyabonga.
Siyalibonga ngokulalela kwenu. Asibeke ithuba elifanayo kusasa kustudio 7
kusukela ngo-half past 7 kusiya ku-8 o'clock ntambama kuhlelo lwezindaba zeZimbabwe.
Tinotenda nekuteerera chirongwa chedu. Teererai zvakare mangwana kubva na 7 PM kusvika na 7:30 PM.
Apo tinokupai nhau muririmi rweshona.
Lilani.
Murara zvakanaka muri yeZimbabwe.